nguva yekuti vabereki vakwanise kubhadharira vana vavo bvunzo ra2022 yakavhurwa from Monday musi wemuvhuro zvitanga mangwana 1 August to chishanu 5 August. Saka vhiki rinoiri ndorakavhurwa kuti vabereki vakwanise kuenda kunobhadhara kana vanga vakatadza kubhadhara kusvika musi wa29 July.
Saka chikonzero chei chaita kuti mutore danho iri?
Chikonzero chechokuti kana muchirangarira patakapa window re-registration. Registration yakatanga muna May, end kuchikupera kwemwedzi waMay kusvika 29 July. Asi period yokuti vanhu vabhadhara nemari dzemuno munyika Zimbabwe dollar vanga vakapiwa 7 days. 7 days idzo takareverera rate, interbank rate yaichishandiswa mu7 days idzodzo. Saka window period iyi yatavhura tabva tavapa futi imwe rate yavanogona kushandisa panguva iyoyi. Rate ichashandiswa pavhiki riri kuuya iri ra1 August kusvika 5 August ya 488 Zimbabwean dollars to 1 US dollar.
Asi mungajekesa vabereki, hamusi kutarisira kuti vange vachibhadhara iri mari yekuamerica?
Isusu seZintex tiri kuti hakuna mubereki ari kumanikidzwa kubhadhara nemari either yekuamerica kana kuti marands kana kuti Zimbabwe dollars. Mubereki anoona kuti iye ari kukwanisa kubhadhara nemari yakaita sei. Mari iyoyo ndiyo vanoshandisa kuenda kunobhadhara. Saka kana vachikwanisa kubhadhara nemaus dollars vanobhadhara, kana vachikwanisa kubhadhara nemarands vanobhadhara, kana vachikwanisa kushandisa zim dollars ndiwo vanobhadhara.